Bagari vekumasvingo vakawanda vanoti nekuoma kwaita upenyu pazororo regore rino vanenge vasina chekubata sezvo nzara yakadzikamidzi mudunhu ravo. Mumwe wevanhu ava amai Tsungirai Goto vekwabhasira kwaGutu vanoti ivo havana chavanotarisira chinofadza pakisimusi uye gore ravakadongorera vanotarisira kuti zvinhu zvinogona kushata kana mvura ikasanaya.
Azvo zvakatiomera nekuti mvura haisi kunaya, zvipfuwo zvedu zviri kuonda zvichatofani kushaya mvura. Apa gore rino Krismasi haitimiriri zvakanaka nekuti hatina chikafu chokupa vana, mvura haisi kunaya. Apa gore rinouya kana zvinhu zvikaramba zvakadai tichafane nzara, vana tizotoenda kuchikoro here? Nokuti sisi vagari vemumaruwa tinotoraramawo nekunaya kwemvura nezvipfuwo, kana tashaya mari tinotengesa zvipfuwo zvino zvikafa zvega, hatizivi kuti vana vachararama sei. Saka zvinhu zvakatiomera.
Vamwe vagari vanoti kushayikwa kwemvura nenyaya yeupfumi hwenyika hwaondomoka zviri kuita kuti upenyu hwavo huome sese. VaGabriel Matura vekujerera kuzaka vanoti ivo havachina kana tarisiro yekuti upenyu hwavo huchanaka rimwe zuva. Vechidiki vachangoroora vanotiwo kutambura kuri kuita vechidiki mumaruwa kwava kusiya vazhinji vavo vaputsirwa dzimba dzavo nekunetsana mumba nevakadzi vavo nenyaya yekushayikwa kwezvikafu. Mumwewo vechidiki ava vatonderai mugadza vanoti vechidiki vave kutopedzisira vava kumanikidzirwa kupara mhosva vachida kuriritira mhuri dzavo. Vanoti vamwe vazhinji vakupesana nevadiwa wavo vachiita zvechipfambi kuti vararame apo kisimusi yasvika.
Dambudziko rimwe riri kuitika ndorokuti kunyanya isusu vechidiki tine mhuri kudaiwo, so hatisi kuenda kumabasa. Madzimai atirikugara nawo ayaya vanenge vachitarisira kuti dei vana baba vangu vavatibatsira, but hatisi kukwanisa kuti tivabatsira. Vanopedzisira vakuenda kumatare vachida mari dzemaintenance, topedzisira takuzonosungwa takuenda kumajere kuya kuya, mhuri dzosara dzichitambura, hapana anoriritira mhuri. Idambudziko futi kuvana. Saka tachikumbirawo vanhu vaya vanotungamirira nyika kuti vaite vachitionawo kuti dai tabatsirikanawo, tisaramba tiri vanhu vanongosungwa nenyaya yekuti tadza kuriritira mhuri. Nokuti ndikashayiwa chokubatsira mhuri yangu, idambudziko pamba, zvakukonzera zvakawanda. Zvinogona kutuma futi tirevewo madzimai edu echidiki vasavimbika mukugarisana, vopedzisira vakuita magwina kwina aya okuti dei ndabatsirikawo, ndokupedzisira vakuita zvisina nebasa kusavimbika kana kusagara pamhuri dzavo, zvinokonzerawo kuti dzimba dziputsike. Saka tachikumbira vati onewo ipapo.
Vamwewo vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai zvichaita kuti vazhinji vabvise vana kuzvikoro, kunyanya vanasikana ava vanopedzisira vazorodzwa vari vadiki nevabereki vavo vanenge vachida kuwana chikafu. Mumwe mubereki anogara kupikita chengetai huruva anoti ramangwana revana vavo riri murima nekuti havana kana chekuvararamisa.
Ha, ini nyaya ino ndondirwadza, especially isu sevabereki vemunharaunda uno. Muri kungoona mvura mazuva ano irikunonoka kudi kunaya, ende zvichapedzigana kuti titi gore rinouya vana vachapedzigana vakurorotswa kana namadhara nenyaya yekutsvaka chikafu. Ende dzimwengu vanopedzigana vakungozvozvigamuchira unokuti ndokuti uwane chikafu, vana vacho vanopedzigana vachakana nechihure chaicho. Saka ndonaso kuti zvinenge zvakatiomera, kisimusi yacho haitingambotambi zvinonakidza.
Apo nyika yadongorera muzuva rekisimusi, vakawanda vanoti ivo vava kusiya upenyu hwavo kunanya denga kuitira kuti vapindire mumatambudziko avo avakatarisana nawo panyika, sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.